A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 9th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are going to be looking at the cash crisis currently affecting the country and what women are doing to avert the cash crisis. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 and 5940 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai, don't forget to join us.
Ole sine lobo mama. Lisila kwenjalo uti listole ebule njini ku internet ku webs. Website yetu eti voa.voazimbabwe kumbe njalo voashona.com kumbe njalo voandebele.com.
And don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio, the number 7, as we are now live streaming. So you can actually join the conversation right now. Go to our Facebook pages.
I am going to have a visitor. What is my rose? Because they feel. Yeah, Marie, you could Sakuno, Zoguti, Abutuani Paganadora, Pero Uka, one of one of the poor Marie, which is one my eco kits are required. I used to put on one from my shops to not on the Tenga, me eco kits, your single Santa Maria, your Irimo, Aupu, we cannot change, we cannot. Unotoona namoku mirira pamaline iwe ntero mumabhengi chaimo chaimo hautenderwi kutora mari inodarika 500. Dzimwe nambo unogona kupuwa kana 200 vanhu kana kuti dzimwe nambo munotoishayiwa hakuna kana chiri kufamba kuno. Saka hautombonzwisisi kuti chii chiri kuda kutora nzvimbo goza mari haisi kuwanikwa. Kana chero uno munhu uchitengesa zvinhu zvako hautombowani kana seri hakuchina munhu uchabhadhara chinhu nekechi yezvino. Unongoita zvokutongotoita zvokutongotorerwa zvinhu zvako chero uchitengesa. Wozomirira kuti hamene openichabhadharwa apa une uchitambura chero uchida hupfu hakuna chenji yeunozoserwa vanongotaura kuti hakuna saka zvakaoma.
Zita rangu ndinonzi Johanna Mamombe. I'm a former student activist from the Zimbabwe National Student Union, ZINASU. Ndiri muno muOccupy Africa Unit Square. Kunyanyanyanya takatarisana nenyaya yekushayikwa kwemari muZimbabwe. Nyaya yecash crisis achisimbozoregedza kuramba tichiregedzera nekuti vasungwa kunyange vakasunga vamwe vedu 17 tikuramba tichimuka tichigadza momentum tiri muno muAfrica Unit Square because kusunga kwavari kuita vanhu havasi kusunga the idea iripo kunyanyanyanya nyaya yemari yatakatarisana nayo because tiri kuona kuti mabasa hamuna munyika yezimbabwe asi vashoma ivavo vane mabasa havachawani mari dzavo mumabhengi vaakushandira ngozi here munyika yezimbabwe asi zvese zviri kukonzerwa narobert mugabe netimu yake yezanup f saka zvinhu zviri kutirwadza saka kunyange vakasunga sei tisusu hatisi kuzomira kuramba tichiocupaya nzvimbo yemuafrica unit square nekuti mumwe nemumwe wedu ane kodzero yekunge ari muafrica unit square inzvimbo iri free mumwe nemumwe anofanira kunge arimo saka isu hatisi kuzomira because havana kusunga idea we are saying that we are not going to be stopped by the arrest that we have been here in the Occupy Africa Unity. Right now, we have our 5-6 end game that we are holding in this Occupy Africa Unity. Yes, they've arrested some of our comrades. They've aroused some of our female comrades here in the Africa Unity. But we're not going to be stopped because even if they arrest us, even if they beat us, even if they harass us, we are not going to be stopped of occupying this Africa Unity because we believe that it's about an idea. If they arrest an idea, then it means no one is going to occupy the Africa Unity. But as long as there is that, they are not going to arrest this idea. We will keep on occupying this Africa Unity. Particularly, looking at the cash crisis that is here in Zimbabwe, you find that most of us or most of the youth, we are not employed. We are unemployed here in Zimbabwe. So those few individuals, our parents who are employed in Zimbabwe, they are no longer getting their cash. How can we survive in a country like this? How can we survive in this situation? Because we need food to eat. We need our sisters and brothers to go to school. And we are staying together to the end. We are still going to occupy this Africa Unity until Robert Mugabe steps down, until the government stepped down. We want this crisis to be solved.
My name is Obed Shaurura Gutu. I am the national spokesperson of the MDC led by Dr. Morgan Richard Changirai. Kaona kuti nengo dzedu dzeparamende mamembers of parliament edu vachaita motion yokuti vamangunjira vakundikana ngavasiye basi. Ruzhinji rweZimbabwe rwayaura vanhu vari kuvatapa makiu muchando muno vachida kupiwa mari vachishaya mari dzavo kumabhengi zvotorwa navamangunjika zvokuti mabhondi notes achauya chete vanhu vachiti mabhondi notes hatimadi zvotaridza kuti havasina hanya navanhu. Saka tiri kuti chero motion zvayo ikasabudirira nokuti hatina manhamba akawanda asi tinoti muchishona ashunya arwa.
Welcome if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable. We are looking at the cash crisis currently facing the country and how women and families are coping with the stringent bank withdrawal limits set by local banks. What are your views on the issue?
And today, the opposition MDCT issued a statement calling for the resignation of the Central Bank Governor, John Mangujga, for failing to avert the current cash crisis facing the country. In the statement, the MDCT said, quote, Mangujga has got only one option left, and that is to resign in order to preserve the little dignity, if any, he is left with. Only a wholesale and complete change of government will be able to extricate Zimbabwe from the prevailing financial and socio-economic mayhem. End of quote.
PJ, that's correct right there. And I had the opportunity to speak to the MDCT spokesperson who said they are going to be calling on their members of parliament to present a motion in parliament calling for the resignation of Governor Mangunjga for failing to come up with innovative ways of solving the cash crisis. We were unable to, however, get a comment from Mr. Mangunjga himself as his phone was not being answered. PJ.
And Zimbabweans in the diaspora are feeling the pinch as well. So they are also saying they are being affected by the cash crisis as the money they are sending home through money transfers like MoneyGram, Western Union, and so many other means. Their relatives are not getting the monies timelessly. The Reserve Bank also announced that it will be introducing bond notes in October, which has led to people carrying out panic withdrawals from the bank. Many are saying this is reminiscent of the 2008 era when there was cash shortages and food shortages. But Mr. Mangujga is reassuring the public that the bond note will actually help to alleviate the shortage of cash.
Yes, PJ, and we've seen pictures coming in from many places in Harare where we've seen long lines of queues of people waiting to withdraw their money because they're saying like 2008, they may wake up with their money being translated into bond notes. So everybody is panicking and withdrawing
panicking,
their money.
Yeah.
But we want to hear from you, our valued listeners, your views on the issue.
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama kuluhlelo oluphansi kwelife talk kodwa ke ngolesine maviki wonke kulapho ke esihluza indubo izangikhathaze ukuphumelela kwenhlelo zabo mama empilweni yabo yasuku zonke. Siyakwazi ukuthi omama yibo abaphethe imuli, yibo abadibana lenhlupho la nxa kungakuthiwa kuloku silela kwezinto ezinje ezinjengamanzi yithi esihamba siya kukha amanzi, kungaba yikusilela kokudla yithi esihamba siyaphandela imuli ukudla. Nanku-ke namhlanje sikhuluma ngokusilela kwemali. Kuthiwa emabhanga lapha uzabona indwendwe zizinde abantu belindele ukuthi bathathe izimali. Abaya amabhenga labo bakhala ngokuthi kabalayo imali yangkhona. Baqala besanika abantu i-$500 amakhulu amahlanu amadola. Kodwa kekhathesi kuthiwa sebenika $100 kuphela. Okuyinto ehlupha abaningi. Yikho ke sithena namhlanje kasihluzeni sibone ukuthi sibonisane ukuthi singenza njani ukuthi udubo lolo lungakhuli kangako.
Aiwa, PJ Iroidama, tombonzwa kamutakunanzwa kubva kuna Cynthia Mare achikurudzira madzimai kuti teererai chirongwa chenyu cheLife Talk. Tisataenderera mberi.
Moto wako ngao vira 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 ey, ngao vira vira vira. Moto wako ngao vira 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 ey, ngao vira vira vira. Makadiva tereri, ndini wenyu Cynthia Mare, muimbu wa Zimbabwe. Musakangano kuterera Women's Roundtable, Shina Choga Choga, muna Marvelous Mutlanga Nyahuye na Plaxedis Jeremiah, pano pa Studio 7.
Moto wako ngao vira 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 ey, ngao vira vira vira.
Aiwa, tinotenda Cynthia Mare nasi muchirongwa chedu che Women's Roundtable. Tirikutarisa dambudziko rekushaikwa kwemari ratarisana nenyika. Tirikutarisana kuti madzimai vari kuzvigona sei mukuraramisa mhuri zuva nezuva. Tombonzwa pari zvino kubva kuna mbuya Mutamba varivo kubikita kumasvingo vachitaura kuti kwavo kumasvingo zviri kuendeka sei.
Kugadzirisika kwachona chaiko chaikoka mari imwe yanga iri nyore kuti ingade isina kuderedzwa valiu yachona marani ndiwo anga achitombowanikwa nokuti vanhu vazhinji vari munomu vari kunze vari kunana South Africa saka chero vari kutumisirwa mari veikoko kunoku vari kungoona nhamo because mari yachona ukati undochinja randi rachona harisi kutenda zvakanaka ukati undochinja uri kutopuhwa $6 saka ndiyo mari yanga ichitombozama kutombeta seiri kuwanda asi hazvichatombogadzirisiki zvinhu zvachona riri kuramba richingodonhiswa unoona kuti hapana chiri kufamba vanhu vatambura hapana nzara yacho zvese zvangobatana hazvichanzwisiki kuti vanhu vorarama sei
saka zuva nezuva imi munoda mari yakawanda sei kuti mhuri yenyu irarame zvakapfava uyezve muri kuzvikwanisa here
isu zuva nezuva chairo chairo kuti tigone kuraramaka chokwadi chaipo chaipo chiripo tina matambudziko akati wandei pamwe tina varwere vanomwa mishonga yavo mazuva ano zvomunongoziva izvi vanhu ivavo vari munjodzi yakanyanya kuitisisa because isusu tinogona kutongoswera chero tikashayiwa dhora tinogona kungotsvagawo miriwo tikangowana munyu nezvimwe zvinenge zvichingototifambira but vanhu ivavo ndovetiri kuona kutoti ndovatopinda panyatwa yakanyanya kupurisa havana kana uchavatarisa kana kuti chero vachiwana havo mishonga yavo asi panyaya dzokuti vagone kurarama vachishanda nemari haisi kuwanikwa zvachose.
Aiwa, PJ tanzwapo kubva kuna mbuya Mutamba vari kubikita kumasvingo. Vanga vari kutaura ivo kuti kunharaunda kwavo mari iri kunetsa uyezve vari kuti vaifungidzira kuti pamwe maranzi ndiwo angaite asi pari zvino randi racho riri kuramba richidonha zvokuti vana vavo vari kutumira kubva kusouth africa mari painozosvika inenge yangova mari yepepa. Aiwa, tomboenda kune kamwe kamutakunanzva kuna asisi Tariro negitare
kulo munyose kona icimwe.
Hello,
hello. Siyakwamukela Sandi.
Oh, Adam.
Yeah, kunjani mam?
Niyaphila njani?
Hayi niyaphila. Eh, wena ke ungene kuhlelo lwethu, ungasichazisela ukuthi kuyini okwenzakalayo osokubonile wena ngokusilela kwemali? Yeah.
Kunzima ngoba imali ayisatholakali.
Yeah.
Ukuthi ungatholakali kwemali lezinto emashopu sezifelakala. Ele akusaphileki. Ngoba imali yamabhenki akula. Lo muntu uthi ufuna ukwenzani yonke into yimali. Ehambe ebhenki bese yesekunike $10. Ugade uphenduke yamakhomba abesenza amadola uyasala le mali uyasala le $8 at the end of the day.
Sebequmile besuka kukhulu la madola besiya ku-$10.
Yes. Iseya amanye amabhenki okay sebenika ama-$10. Akusela mali.
Akusela mali.
Yeah. Akusela mali.
So, ukhuthazani wena ukuthi kwenziweni? Nitukutaza ukuthi kwenziweni ama bond notes labo yayo awuboni ukuthi enxenya azanceda.
Hayi mina amboni ukuthazanceda ngoba lawo azaphunga ukungena kwesikhathanyana njengaleyani imali yami yangena kwa ibhere yatheki leyami.
Yeah.
Ikho kuzenzakala futhi kuma bond lawo.
So abantu abayithembi.
Ubona wambona ngoku akuzenzakala kuma bond notes. Lokho kanokwenzakala kuma bhere yatheki lawo.
Hayi bamba kona.
Ngiyala ma bond notes lawo.
Yeah, bamba kona phecingweni.
Okay.
Marvelous. Sandy Ncube here is saying things are really getting tougher and tougher by the day.
Mm-hmm.
Because from the last information that I had gotten was that the maximum was $100
mm-hmm.
Each withdrawal. But she's now saying smaller banks like KEBS, mm-hmm. Founders, and those building societies, they're actually, their maximum is $10 now.
Ooh, that's it's, a so very it's getting sad worse. Situation. Yes. Because, yeah, I think it depends on the bank, but mm-hmm. That's really sad because you can see your money in the bank, but you cannot withdraw it.
You cannot withdraw it.
So
yes.
That is very sad. But we have an in-studio guest. But before we go to our in-studio guest, let's warm ourselves up with Tari Ronet Gitare advertising the Women's Round Table.
I am burning like a wildfire. Would you ignite the passion? Won't you love me? I am burning like a wildfire. Won't you love me?
And you're listening to the Women's Roundtable, Panopa Studio 7.
Thank you there, Tariro. Like we said earlier on, we have an in-studio guest, Mrs. Ruth N. Mwasi, who has graced us. She's a member of Women of Dominion, a board member, and she's also Love Sisters board
leader.
Member.
So, actually.
So we're very honored to have you in the studio.
Thank you.
Mm. Maybe, Mrs. Mwasi, if you can just tell us about the Women of Dominion. What is it about? And we understand you're arranging a very big conference coming up. I know we're talking about cash, but we have some people coming in from Zimbabwe. So yes. Please enlighten us.
Okay, so we are having a Women of Dominion conference starting next week on Thursday. And we've been planning for the past year, since last year. And we're looking forward to it. We have people coming from Zimbabwe, and I'm thinking Canada and probably England, too, coming to this meeting. And all over the United States, we are very excited. Now, I know that the money issue is a problem in Zimbabwe. I've heard even from my niece that she cannot even get $20. So we're praying for those who are coming from Zimbabwe that they will have some cash,
mm-hmm.
Unless they have family here already so they can help them with the cash. But we are going to have meetings starting on Thursday morning up to Sunday. I know I'm going on Wednesday
mm-hmm.
because we're doing an all-night prayer on Wednesday with some of the board members. And I have my sister already here from Texas who came to go to this meeting. So you are all invited and we're excited about what God is going to do through Women of Dominion.
Tombovunza kuti theme yenyu yegore rino ndeipi? Uyezve kana pane vamwe vachada kupinda mu Women of Dominion muchiri makavhura here?
Theme yedu is Showers of Blessing. Kuvhura ndofunga vakabvara nezuro kana ndisingakanganise. Nekuti vanga vati kana uchida kuuya one day unotofana register before Wednesday.
Mm-hmm.
But ndofunga zvino vakabvara for registration.
Mm-hmm. Yeah,
nekuti vanoda ma numbers and stuff.
Yeah. Saka imimi musangano uyu unenge uchitarisa chii chaizvo chaizvo kune avo vari muno vangade kuuya kana kwezuva rimwe chete chete.
Vazhinji vakati vada kuuya zuva rimwe chete muswe Saturday. Nekuti muswe Saturday ndopatinonzwa anotaura guest speaker wedu.
Mm-hmm.
Achataura mse Saturday. I think achataura Friday too, but Saturday is the big day. And then tine dinner, special dinner. And vanhu varikunzi vauye vakapfeka nice long dresses or short dresses, but different colors. Makala e Women of Dominion, which is purple and lime green. So we are looking forward to that, and there will be music
mm-hmm.
and food.
Mm-hmm.
We'll be dining together and celebrating God's goodness.
Tinoona kuti madzimai mazhinji emudiaspora vanoti uyu ndiwo mubatanidzwa nekuti munenge muri kubatanidza makereke ese.
Oh.
Sei makafunga kuita izvi?
Kana muchiri rangarira tiri kuZimbabwe, madenomination akasiyana-siyana anoita mibatanidzwa.
Mm-hmm.
Saka since takauya kuAmerica hakuna mibatanidzwa nekuti vanhu vanogara madifferent state, vamwe havachitomboenda kuchechi dzavaipinda kuZimbabwe.
Mm-hmm.
Saka Pastor Marvelous vaka we have a vision iyoyo yekuti vanofunga kuti tingaite zvakanaka kuti madzimai ari mudiaspora awane nguva yekuti tinouya pamwe chete tigofunga nezvekumusha nekuita kwamwari kunoshamisa kuti takauya kuno kuti tirumbidze Mwari tichikurudzirana pamwe chete Saka wakatanga ka.
Vamwe vangati Pastor Marvelous munotaura Marvelous vari pana pa here.
Pastor Marvelous
ndiani Pastor Marvelous.
Yeah. Pastor Marvelous vanova vanogara ku Indiana. Ndio president we Women of Dominion. Saka ndova kwa ene vision iyoyo.
Mm-hmm.
5 years ago. Tiri kucelebrate 5 years next week.
Mm-hmm.
Yeah. Namhlanje sikhuluma ngodaba lwezemali ukusilela kwemali eZimbabwe. Kodwa ke sibe lethuba elihle lokwethekelelwa ngomunye owesifazane othandazayo ngomunye engathi sithandaza sonke sibili ngabaqinileyo kwezokuthandaza. Ukholo lwesiKristu esibambisana lawo. Yena ke ngumkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabomama owalapha eDMV area okutsho ukuba eMaryland eVirginia lakhona lapha eDC. Lo manyano uthiwa yiLove Sisters. Kodwa ke aphinde abe njalo yiboard member yenye inhlanganiso ethiwa yiWomen of Dominion. Lapho ke okubanjaniswa khona omama ombe obasifazana abanenge abakhona lapha eMelika kuhlanganwa okwamalanga amathathu eku conference eye Women of Dominion yikho abuye kade kukhuluma nje ukuthi hayi sebe registile abantu abafuna ukubuya njalo lenjongo yokubunjwa kwale inhlanganiso sizayipamba kabanzi ngivikelizayo lapho ke ukuyabe sokusungulwa khona lo umhlangano.
PJ tininge tine vatereri vari kuda kutaura kuti kwavari zvakamira sei nyaya iyoyi yekushaikwa kwemari tombomisa hedu mai mwase tichadzoka kwamuri. Tinokumbira sisi Josephine James muripo here panhare? Motitaurisei mbijana. Halo, tiri kukunzwai. Kwakamira sei kuchiredzi kwamuri uku panyaya dzemari? Aiwa, saka muri kurarama sei imi muri? Okay, afone nare ndo dzinenge dzikuita shanje. Tinotenda hedu ngemanga muri nesi pano pachirongwa chedu. Hello, my James, regai tikufonerei izve. Nare hadzisi kunyatsonzwika. Tinotaura nemi muchikamu chinotevera. Nare dzacho dzakunzwika taakuti chienda. Ma muri kuti chii chingopedzisa henyu?
Ndainzikunzwa yangu. Chinoneta ndechekuti kuno uku ndokokuti zvinhu zvakabatigwa nepati yakapindira munyaya dzemari utero paunotoenza tega tega ainongova zvepati zvinonesa.
Oraiti, zvematongerwo enyika ndo zvamuri kutaura? Okay, ai wa maita basi.
Ndinopinda mupolitics kuti vanhu mari dzinenge dzichipinda nezvose akanyangwe panotoenza vanhu ndaiwo vatungamiriri vokuenzera vanhu vangovawo mapolitics saka kuti uone mari dzacho dzibude maepokeshi angovai vanhu vemari hapachina chabudirira kana.
Aiwa, tinotenda shuwa tanzwa zvamataura tichataurawo vateereri kana vanga vasiri kunzwa nenyaya yenhare. Tinotenda Mai James. Ehoi, muve nezuva rakanaka. Tomboenda kuna Sisi Stella Vambe vari kuchitungwiza.
Hado.
Kwakadii kuchitungwiza uku?
Akutungwiza kuri nani zvako?
Mombotitsananguriro panyaya yekeshi iri kufamba sei? Nyaya yemari muri kukwanisa kuiwana here kumabhanga kana mune mabasa amunoita?
Mari iri kutonetsa kumabhanga. Vanhu vari kutoita kumuka usiku, pamwe wamuka usiku kudaro hautoiwani, uri kutodzoka usina pamwe 3-4 days mumabhanga macho hamuna mari. Ende vari kulimita vachiti kana irimo unogona kungonzi munhu tora $45 kana kuti $50. vamwe still shy saka mari iri kunetsa even kumabasa ichinetsa mabasa emaoko tiri kushanda but kana kuti utengese neano utengera wacho hakuna because vanhu havana mari
imi munobhenga nebhanga ripi
ndinobhenga nekeb
iri kuti chii pamunenge makuenda unotora mari yenyu
unogona kuti uchingosvika kuseni ungofuudzwa kunzi hatina mari imbomirai pamwe inouya pamwe munosiyara makamirira kusvikira mudzokere kumba mfina kuivana pamwe inouya yoona vashomashoma vazhinji hamuivani
kuchitungwiza uku here kana kuti kune mutaundi
kuchitungwiza nyange mutaundi tinombotikana ukashaya kuchitungwiza wopinda mutaundi zvakangofanana zviri kuitwa zvacho zvekuti mari haitori dambudziko
saka semaonero enyu munofunga kuti zvinhu zvingaitwe kuti zvinhu zvigadzirike
isu tanga tiri kutoisa chichemo kuhurumende kuti kana paine mamwe maitiro avangaita kuti munyika muwanike mari because kuona kwedu isu tichiona sekunge munyika macho chaimo ndo musina mari here kana kuti pane zviri kuitika tiri kumapoliticians kana kuti ti hatizoziva kuti kune kwakaenda mari here kana kuti tiri kuitika but takutoshaya kuti mari iri kumbofamba sei
ko panyaya yemabhondi note apa imi muri kuizviona sei
ma
panyaya yemabhondi notes
mabhonzi noti akatouya akatatotambura muchiri kuziva pakamboya dzimwe mari dziye dzimabhera chete kuti zvinhu zvese zvakabva zvatanga kuchinja zvimwe zvinezvi vamwe vavakutanga kukwidza zvinhu nekungonzwa chete kuti ari kuuya kwokuzoti akauya tata kutoona kuti nhamo iyo yakutodzoka zvikasi
aiwa tinotenda maistela vambe kunge manga muinesu pano pachirongwa PJ, I think you have another caller.
Siya kwamukela maqhawe moyo. Hello.
Hello.
Hey, kunjani ba?
Hayi siphilile kunjani mama?
Hayi sisiphilile. Uluzwile udaba olusegudwini. Ufuna ukusiphathisa lawo. Usecingweni ungapi kwangkhona?
Yang. Ngisendzini.
Ungapi?
Ngisendzini ekhaya.
Ngapi weZimbabwe?
Okay, sesilobeni. Ngizilobeni ngabe simani.
Izo ndazinzwa uPJ.
Hayi kulungile baba moyo. Ungasipa la wembono wakho ngalolu daba lokusilela kwemali.
Ya, engingakutsho ngodaba lwemali. Ukuthi kunabantu abalezimali eziningi emabhanga sebethethe izimali zabo bazifihla ngenxa besesaba udubu olokwalwaba khona ngomnyaka ka-2008 sebesesaba ukuthi kuzabuyela imali zabo ezi-America zizathathwa baphiwe lawa mabhondi note so abantu imali abalezimali eziningi emabhanga ama-investor sebethethe izimali zabo bafake eceleni kwabo balinde ukuthi babone ukuthi kuzakwenzakala nelizweni leZimbabwe.
Kodwa phela labo abahamba ebhanga sikhuluma kanje abazitholi izimali. Labo abathatha izimali ngale labo phela abalezi imali eziningi.
Ya, onto yabona ukuthi uhlupho ukuthi akusela umuntu esingakuthi ngesilungu ngama-investor akubuya nemali ukuzophosela kweZimbabwe. Kanti ababelezi mali zazisemabhanga ibe ngibatsho ukuthi sebazithatha bafake eceleni kwabo balinda ukuthi babone ukuthi kwenzakalani ngokuhamba kwesikhathi kwalokhu kuthiwa kuzabuya amabhondi note
bamba khonapha ecingweni bamba khonapha ecingweni moyo
PJ this topic is very interesting because everybody wants to chime in but unfortunately time is not on our side for the first segment and would like to thank our in-house guest Mrs. Ruth N. Mwase and our valued listeners who've been contributing tonight. Please do not hang up. And but for our radio listeners, as you know, we are now live streaming, so join us on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Mina uPraxedes Jeremiah kodwa lingakhohlwa ukuba nasikhona ebulenjini be-internet ku-voaindebele.com loba njalo uFacebook lapho isenza khona i-live streaming ku-voaindebele.